Amai Modzi nembiri mumwe vanhu vakabatwa nedenda iri asi vakakurumidza kunobatsirwa nenyanzvi dzinorapa magomarara mushure mekunge vaitwa operation yekubvisa bundu raiva riri mukati mematumbu avo.
Ndakaenda kwachiremba akandipa mushonga wokunyaradza marwadzo uye kuti mudumbu mufambe zvakanaka. Izvi zvakabatsira nguva diki asi zvakabva zvadzoka zvakare uye ndakatangawo kuita tsvina yema clothes eropa. Chiremba akandiendesa kundotarisumu. Vakaona kuti ndange ndine chuma mukolon. Ndakanzi ndioperetwe bvisa chuma. Vabvisa chuma vakaendesa sembo kundoongororwa. Zvakataridza kuti chuma iri yanga ine cancer.
Amai chinembiri vanoti vakazoitirwa chirongwa chekuti vapiswe gomarara iri kana kuti chemotherapy zvekuti vatove nemakore manomwe vachirarama uye gomarara racho riri kuratidza sokunge ratoparadzwa rakapera nekupiswa kwavakaitwa.
Zvikare ndiri muchipatara pane vaiuya vachibva kucancer center vaiti counselor kuti tirambe tiri positive uye vaiti taurira kuti torarama sei, tinofanira kudya chii, vachitaura kuti tinofanira kuexercise, tinofanira kuita kudya red meat shoma, tinofanira kudya mavegetables nemafruits akawanda, hatifaniri kudya maprocessed foods akawanda. Izvozvo ndakazvitevedzera.
Nyanzvi inorapa magomarara Dr. N yakabawo vanoti gomarara rikabatwa richiri kutanga rinokwanisa kurapika zvakanaka, nekudaro vanokurudzira vanhu kuti vaongororwe nekukurumidza kuitira kuti vagorapwa denda iri risati radzi.
Chirwere chegomarara kana kuti nhuta chinogona kubata chero umwe noumwe wedu. Zvakakosha kuti tive neruzivo maringe nekuziva kuti nzira dzinodzivirira chirwere ichi dzakamira sei. Zvakakoshawo zvakare kuti chirwere ichi chibatwe chichiri chitete kana kuti chidiki. Cancer kana gomarara richiri kutanga rinorapika kudarika kana radzika midzi necancer.
Dr. Nyakabawo vanoti vanhu zviuru zvinomwe kana kuti 7000 vari kubatwa nemagomarara akasiyana siyana pagore munyika vachiti denda recolon cancer imwe yemhando dzemagomarara gumi ayo ari kunetsa vanhu pasi rose.
Cancer yematumbu makuru imhando yecancer iri mutop 10 yemacancer pasi rose. MuZimbabwe vana mazvikokota vanoverenga nezvecancer Zimbabwe Cancer Registry vanobata cancer dzinopfuura 7000 zviuru 7 kana kuti zviuru zvinomwe new cases pagore. Kana tichiti new cases tiri kureva vanobatwa necancer kekutanga. Apa tiri kutaura nezvevanoenda kuchipatara woongororwa wonyorwa. Tikazobatanidza newaya vasingaendi kuchipatara zvinobva taona kuti dambudziko redu rakatokura.
Muzvinafundo Hilda Matarira vari paUniversity of Zimbabwe kubazi rezvidzidzo zvekuongororwa kweropa nezvimwe zvemumiviri yevanhu kana kuti Department of Chemical Pathology vanotsanangura zvimwe zvezvinokonzera kuti munhu abatwe negomarara remumatumbu makuru iri.
Tichino rwendo rwokuwana chaicho chaicho chinokonzeresa cancer. Asi tinowana tichidzidza tichiita zvidzidzo zvecancer iyi tinowana kuti kuna anonzi marisk factors ecancer iyi inonyanya kuwanikwa muvanhu vanosvuta fodya maningi, vanomwisa-mwisa doro rakawandisa, uye inowanikwazve yatingati mumhuri hereditary family history yecancer.
Mazhinji anobatwa anopararira kunhengo dzemuviri dzakakosha pakurarama kwemunhu zvokuti kazhinji kacho anozoguma ave kungopihwa mushonga yekunyaradza marwadzo kana kuti mushonga unonzi morphine. Dambudziko guru rinonzi riripo nderekuti vanhu vazhinji havana mari yekuAmerica inodiwa nevanotengesa mishonga yacho. Izvo zvinoita kuti vashaye mishonga iyi, izvo zvinozoita kuti chirwere ichi chizodzoka neukasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzami.